manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 8/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi vofa nechirwere cheCovid-19 apo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi woramba uchiderera. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti kuda kumanikidza hurumende kuti ipe gwara panhomba yeCovid-19 haisi nyaya yechimbi chimbi. Dare reSenate muAmerica rotarisirwa kutanga mangwana kutonga nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti vakatyora bumbiro remitemo nekupesvedzera mhirizhonga. PSL inoti yave kuda kuti mitambo yenhabvu itange ichitambirwa muzvikwata zvidiki mumaguta akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 1326 vanhu makumi matanhatu nevashanu kana kuti 65 vakabatwa nechirwere ichi munyika uye vose havana nhoroondo yekubuda munyika. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira wave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 34,552. Uwandu hwevanhu vapora hwasvika pazviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 28,551. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,675. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 3.6 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nezvishanu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 95,075. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reStudic ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni zana nematanhatu kana kuti 106 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matanhatu nezvitatu kana kuti 463,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni makumi maviri nemanomwe kana kuti 26.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. Asi vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59 million. repamusoro High Court Justice Felicitas Chatukuta varasa chikumbiro chesangano rinorwira kodzero dzevanhu Resim Rights chekuti hurumende imanikidze kuzivisa vanhu nezvenhomba yevaccine uye kuti paramende iziviswe nezvebudget racho nechimbi-chimbi. Justice Chatukuta vati nyaya iyi haina chimbi-chimbi nekudaro ichazonzwikwa mune imwe nguva inotevera. Resim Rights yanga ichimirirwa negweta vatendai biti vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance. Vanga vaendeswa kumatare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvemari muzvinafundo Mutweli Ncube. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weZim Rights vadzika maibere.
Inyaya inoti katyamadza zvikuru ichitishungurudza kuti upenyu hwavanhu nemamiriro akaita zvino munyika muno unonziwa isina uye yechimbi-chimbi. Inyaya inoti shungurudza zvikuru, asi tiri kuedza kuti tigare pasi tione kuti ndepanga api mamwe matanho atingatore kuti tifambise mberi nyaya iyi, nekuti maonero edu ndeyekuti nyaya inotishungurudza. Kurwisana nedenda rauraya vanhu 2 million pasi rose hainganzi inyaya isiri yechimbi-chimbi.
Munganyatsojekesa here kuti zvii chaizvo zvamanga muchida kuti hurumende iite?
Zvatanga tikumbira dare kuti riite ndezvekuti vamanikidze hurumende kuti hurumende ibuditse COVID-19 vaccination deployment plan. Ndo chinhu chekutanga ichi. Chechipiri ndechekuti vaallocate my resources budget, a specific amount of money panhau ye vaccination plan ne rollout plan yacho. Zvinhu zviviri izvi zvakanangana nema obligations ehurumende mubumbiro redu remutemo.
Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya iyi?
Vanofanirwa ivo kuti vange vachiona kuti munhu wese awana kodzero yake yekuutano hwakakwana. Tinonzwisisa kuti COVID-19 iri kuuya iri dambudziko rakanyanyotarisana nenhau yeutano. Kutarisana kwakatakaita nedambudziko iri kunosungira hurumende kuti vaite maresources neplan inoonekera iri pachena yekuti ndeapi matanho avari kutora kudzivirira kurasikirwa kweutano neupenyu hwevanhu.
Mukuru weZim Rights vadzika maibere vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, vaimbo vegurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yehuori kunasa uye mukutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba, votariserwa kumiswa pamberi pedare mangwana sezvo vachuchisi vachiri kuruka nyaya yavo. Tichiri panyaya dzanga dziri mumatare zvakare, nyaya yechikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki mubato iri muzvare Cecilia Chimbiri yanzi ichapinda mudare mangwana mushure mekunge vachuchisi vehurumende vati vanoda nguva. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa. Rambano rinopa rubatsiro reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 6.9 million vanoda rubatsiro muZimbabwe gore rino. Sangano iri rinoti pari kudiwa mari inodarika mamiriyoni mazana maviri yekubatsira vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rapera, mimwe mitemo yehurumende munyaya dzezveupfumi uye zvawedzerwawo nenyaya yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba kuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19. Kuburikidza nerubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica, Britain neJapan, WFP yakwanisa kuwana imwe mari kubatsira vanhu kumamisha nekumadhorobha nemari yekuti vakwanise kutenga chikafu. Mukuzia nezvenyaya iyi Blessings Dolwa Studio 7 abata mutauriri WFP vaThompson Piri.
Gore ra 2020 ranga rakaoma, igore ra rakatigozhera nekuda kuti takasangana nedambudziko reCOVID-19 rinova ratatisingazivi nezvaro uye rakaita kuti tichinje mashandiro atinoita. Boka reWorld Food Program ranga rine hunyanzvi hwatakawana mushure mekunge tashanda isu paEbola outbreak kune dzimwe nyika. Asi dambudziko recorona ratakazoona ranga rakatigozhei. Kasira kugadzirisa zvinhu tichiita kuti patogovera vanhu zvikafu pasava ipo panozofamba kana kuti panova nokutapurirana kwechirwere ichochi.
Saka izvi maizviita sei vapi?
Taigona kupa vanhu kana chikafu chemwedzi miviri, mwedzi mitatu, vamwewo taiti kune nzvimbo dzinenge dzakati budirirei kuine foni coverage kuchibata dzifoni maserura kuchiita sei. Takatanga kutumira vanhu mari dzechikafu kubudikidza namafoni chaiwo vachienda vachinotenga muzvitoro pachezvavo.
Ko tichitarisa uwandu hwevanhu vari kuda kubatsirwa gore rino zvichienzaniswa negore rapera zvakamira sei?
Tichitarisa isu uwandu hwevanhu vanoda kubetserwa gore rino, tirikuona kuti gore rino rwati dererei pane zvavanga vakari gore rapfuura museri ra2019. Tirikuona sekuti isu zvaita sezvaita nani pane mamwe makore, asi kune dzimwewo nyika dzisiri dzeZimbabwe, nyika dzakafanana naSouth Sudan, tirikuona kuti zvanyanya kutowedzera kunyika dzakaita sana Burkina Faso kuWest Africa, uko tirikuona kuti vanhu veruzhinji vari kudawo kubetserwa nechikafu kupinda vataisimbobatsira.
Kosei zvinhu zvisina kumira zvakanaka kunyika idzi?
Idzi inyika dzine hondo, nyika dzakaita sana Yemen, nyika dzakaita sana Syria. Tirikuona kuti denda reCovid raita kuti nhamo yezvara ive inowedzera munyika dzakafanana naidzodzo.
Ko pakusarudza vanhu vanopiwa chikafu apa, munozvifambisa sei?
Vanhu vatinobatsira vanosarudzwa mushure meongororo netsvagurudzo yatinoita pamwe nemamwe mapoka atinoti aya maNGO. Tinoita zveongororo iyoyi ichitungamirirwa nehurumende yeZimbabwe inonzi ZIMVAC.
Hazvinei nezvematongerwo enyika?
Chikafu rubatsiro runopuwa munhu zvisinei nezvematongerwo enyika. Hatitarisi kuti ndiwani, hatitarisi kuti uri weboka ripi rezvematongerwo enyika. Chatinotarisa chete ndechekuti une zvara here uye unoda kubetserwa sei. Ndo mapira atinoita chikafu ichochi. Hatineizve nekuti uri werudzi gupi, unobvepi. Kana chikafu chichinge changovapo mushure metsvakurudzo iyoyo, taona kuti uri munhu anonetseka asina chokudya. Basa redu nderekuita kuti munhu awane chokudya, awane chokuzviraramisa, agone kurarama.
Mutauriri weWFP vaThompson Piri vari parunare kuGeneva kuSwitzerland na Blessing Zulu Studio 7. Mangwana musiwa 9 kukadzi, nhengo dzese dzedare reSenate remuAmerica dziri zana dziri kutarisirwa kusangana mudare iri kuti dzitange kutonga vaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekutyora bumbiro remutemo yenyika kuburikidza nekupesvedzera kwavanonzi vakaita vatsigiri vavo kuti varatidzire zvine mhirizhonga pamuzinda weparamende weCapitol Hill musi wa6 ndira gore rino. Mhirizhonga yakaitika iyi yakasiya vanhu vashanu vafa. Aka kanenge kave kepiri kuti vaTrump vatongwe nedare iri, izvo zvinovaisa munhoroondo yeAmerica semutungamiri wenyika akatongwa kaviri. VaTrump vakanga vakumbirwa kuti vazomira pamberi pedare iri vachipa humbo hwavo, asi magweta avo akaramba kutambira chikumbiro ichi. Kuti vaTrump vavani kwevaine mhosva, maseneta anodarika 60 kana kuti 2/3 anofanirwa kuvhota achivarovera nemhosva, danho rinogona kusabudirira sezvo vebato reRepublican rinove bato ravaTrump vasingatarisirwe kuvhota vachivarovera nemhosva vachiti munhu asisiri muhofisi nekudaro haafanirwe kutongwa. ukuo nengo zebato rikutonga ze Democratic Party hazina huwa ndu unodiwa uhu izo zvinozeta kuti dzitarisire kunengo zinopikisa. Chizvarwa cheZimbabwe uye vari vakafanobata chigaro chemutungamiri webato izvaro zvematongerwe nyika rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vanoti idano rakanaka chose rekuti vatonge vaTrump sezvo zviri mubumbiro remitemo asi vanoti havaone zvichibudirira.
Ndinoona danho iriri danho rinoenderana nemitemo yemuAmerica nenhauye kuti nyika inoi sezvo iri nyika inotedzera mitemo yemurao igwara rekuti rinozadzikisa bumbiro remitemo reUnited States of America asi kuti kubudirira kwazvo imwe nyaya asi kuti chirongwa chacho chichafambira mberi ndinoona chichifambira mberi.
Mataura imi kuti kubudirira imwe nyaya chii chamuri kutaura pamusoro peizvi zvii zvinotarisa kubudirira kwedanho iro?
Tinenge tichitarisa nhengo dzeRepublican Party kuti dzichawanikwa dzichivhota dzakamira papi nenhengo dzeDemocratic Party kuti dzichavhota dzakamira papi. Saka tikaona pa mavhotero achaita vamwe veRepublican Party vachapikisana neimpeachment process yavaDonald Trump.
Asi zvinosiya papi nhaka yavaTrump tichiona kuti kutonga uku ndekwechipiri muupenyu hwavo semutungamiri wenyika?
Ndinoona zvichivhiringidza nhaka yavo pamberi apo uyezve mukana wavo wekuda kuzodzoka kuti vaonekwa vachitonga nyika ino izvekare nokuti vakawanikidzwa vachiita kunge munhu apandukira nyika yeUnited States of America nevanhu vose vakaona kushungurudzwa kwakaitwa even kupondwa kwakaitwa mupurisa uya paCapitol Hill.
Totarisawo zvingabvizwa kubva muzviri kuitwa izvozvi nenyika zvakaita seZimbabwe zvii zvingadzidzwawo kubva kune zviri kuitika izvozvi tichatarisawo vatungamiri venyika?
Nokuti vatungamiriri vezvematongerwo wenyika vanofanira kuziva kutedzera bumbiro remutemo remunyika yavo kuti varemekedze mitemo inochengetedza vangave vamwe mapato vangave mapurisa nemauto enyika dzavo nevatungamiriri veparamendi munyika dzavo nemitemo yemunyika iyoyo nekukurudzira kodzero dzevanhu vemunyika iyoyo vangava vanopikisana navo zvisingade kuti wavapikisana naye oita zvekuponda kana kuti oti kodzero dzako dzezvematongerwo enyika dzingave dzesarudzo oti kana wausina kukunda otaiwa ini hadina kuona ndisiwanikwa ndakundwa asiwo wakundwa kwozoti kana vanenge vakundwawo vane zvichemo zvavo zvinofanira kufamba munzira yakanaka sarudzo dzacho dzinenge dzanzi hadzina kunge dzafamba zvakanaka dzocherechedzwa nevamwewo kana vangave vatari vebatsira.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzva rinopikisa rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSomalia munyaya dzezvematongerwo enyika mushure mekunge mapato ari mumubatanidzwa uri kutonga ati haachatsigiri mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Abdullah Mohamed. Makore avo ekutungamira akasvika kumagumo asi pasina kutenderana kuti ndiani otora chigaro ichi. Mubatanidzwa wemapato uyu unoti uri kuda kuti paumbwe kanzuri inofanira kubata matomu kusvika paitwa sarudzo. Zvichakadaro mauto gumi nemaviri emunyika iyi akaurayiwa nebhambu rainge rakateyiwa pedyo nemugwagwa mumusha weElderhill neZuro nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mumwero weAl-Shabaab vari kurwisa hurumende yeSomalia. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanofanirwa kugara vakagwinyisa miviri yavo nguva dzose kuitira kuti kana vachinge vabatwa nechirwere cheCovid-19 vave nemukana mukuru wekupora kubva kuchirwere ichi. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zvirongwa zvekugwinyisa miviri yavo nguva dzose kuitira kuti vave neutano hwakanaka. Kugwinyisa muviri kunogona kuitwa nenzira dzakawanda idzo dzinosanganisira kuita zvemitambo, kumhanya pamwe nekufamba zvinoita kuti vabude dikiti mafuta unova mucherechedzo wekuti huwandu hwemafuta ari mumuviri hunenge kuchideredzwa
wetari noshanda neimwe kampani yemunyika
Dr. Tendai Charity nenga vanoti pavakarwara neCOVID-19 vakapiwa mubhedha kwamutare uko pavakaona vanhu vaiva vapiwawo mibhedha vakanga vaine miviri yakakurisa Dr. Nenga vanoti pavakaziva nezvedenda iri kure rakapera vakatanga kuita zvokufamba vachigwinyisa muviri wavo vanoti vane chokwadi kuti kusimbisa kwavaiita nyama dzavo kwakabatsira zvikuru mukupora kwavo
ndakatanga kufamba and pandakatanga kufamba breathing yangu ndaisemereka even ndangofamba masteps mashoma breathing yangu yakaimprova and zvinokwanisa kuve zvakatobetsera murecovery yangu in this case yes zvakandirwarisa but I think kuti kufamba kwandakaita ndika lose some weight ndokwakatobetsera kuti ndikwanise kurecover
Dr. Nenga vanoti mudzinza ravo mune vanhu vane mhumu mukuru pamwe nehuremu usingawirirane nehurefu hwavo vanoti vazhinji vevanhu ava vanorwara nezvirwere zveshuga high blood pressure zvinoita kuti vadhererwe nezvirwere zvakawanda zvinosanganisira COVID-19 Mukuru wa Department of Chemical Pathology pa University of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vanoti veruzhinji vanofanirwa kugara vachigwinyisa miviri yavo kuburikidza nekuita mitambo kana mabasa anoita kuti vabude dikita muzvinafundo Matarira vanoti kubudisa dikita mumuviri kunoita kuti tsinga dzinoendesa mweya kumapapu dzigare dzakavhurika
Ngatiregerei miviri yedu ichikurisa nokuti vaya vose vanokurisa muviri vanonyanya kubatwa nedenda iri vaya vose vane diabetes vaya vose vane asthma vaya vose vane BP yakakwira vaya vose vane pneumonia dzakasiyana siyana ngatizvichengetedzei
muzvinafundo Matarira vanoti paongororo yavakaita kuEpworth nemuHarare zvakaonekwa kuti vanhu ava vaisaziva kuti denda reCOVID-19 rinokwanisa kuparadzirwawo nevanhu vasina zvinoratidza kuti vane denda iri asi vainaro izvo vanoti zviri kuita kuti denda iri ripararire zvakanyanyisa
tiri kuUniversity of Zimbabwe neZimbabwe College of Health Sciences nevamabusiness takafunga kuita yatinoti National Boost Program kuti tiwane ruzivo rwezviri kuitika takawana kuti vanhu vakuziva kuti COVID-19 inobata munhu sei asi panowanikwa ruzhinji rusingazivi kuti masymptoms eCOVID awa pane rimwe riya rinonzi no symptoms pana chaunonzwa asi une COVID izvi ndozvatakaona kuti vazhinji vedu vomuZimbabwe havazvinzwisisi
sangano rediabetic association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga ndizvo zviri kukwidzawo matenda emoyo upofu nekugurwa kwemakumbo zvokuti COVID-19 ikabata vanhu vakadai vasiri kutora mishonga inokwanisa kuvauraya ongororo yakaitwawo zvakare nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavano vanoti hurumende ine hurongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana ichichenjedza veruzhinji pamusoro pechirwere cheshuga nokuti zvakaonekwa kuti vanhu vanonyanya kuvhiringwa nedenda reCOVID-19 vanhu vane zvirwere zveshuga high blood pressure uye nguva zhinji vari vanhu vanenge vasiri pamushonga asi Dr. Mudavano vanoti chirongwa ichi chakambomiswa nekuda kwemitemo yakatarwa nebazi reutano iyo isingabvumidzi kuungana kwevanhu munguva ino yekurwisa COVID-19 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
munhau dzemitambo vanotungamira nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vari kuda kuti mitambo yechidzoka kwafamba gore nemwedzi inoraudzira musina nhabvu munyika Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
gwaro ratenderanwa nePremier Soccer League riri kuda kuti zvikwata zviungane zviri mumapoka mumaguta eBulawayo Harare Mutare nezvichava ne Zvina zvapedza zviri pamusoro muguta rega rega zvichipinda masemifinari. Izvi vari kuitira kuti zvikwata zvisapambe nzendo refu. VPSO vari kuda kuti zvikwata zvishanu zviungane muHarare, zvimwe zvishanu vamutare, zvikwata zvina muBulawayo nezvimwe zvina kuzvishavane mitambo ichizotambwa kwemavhiki mashanu. Asi mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Ndebele vanoti gwaro iri harisati rave chisungo sezvo vachiri vakamirira kunzwa kune vezifa avo vanotungamira nhabvu munyika. VPSO vanoti vari kutarisira kuti kunyoreswa kwevatambi kunge kwapera musi wa31 kukadzi mitambo ichizotanga muna kubvumbi. Vanoti mwaka uno havasi kukwanisa kutevedzera urongwa hwemazuva ese nemhaka yekuoma kwaita nyaya dzemari nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zvikwata zvese zvichakwikwidza muPSO zviri kutarisirwa kubvisa mari inoita iyo zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti 2500 yekunyoresa. Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanotai zvinhu zvaive zvakanaka, hurumende yaifanira kubatsira zvikwata nemari sezviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Munguva ine COVID zvikwata zvemuZimbabwe zvinogona kubatsirwa nemhaka yekuti hurumende inofanira kuti ipote ichiti apo neapo ichiwapawo chouviri. Hurumende yedu haisi kukwanisa kuita izvozvo, saka pakatoomei.
Muteveri wemutambo wenhabvu vaAlfius Macheka vanoti mitambo ikadzoka FC Platinum inotora zvekare mukombe sezvo yaita gadziriro nekukwikwidza kwayo muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziriro yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
Panguva iyo venhabvu vaine nzara yekupinda munhandare. Mangwana mangwanani Mary N. Msonda ari kutungamira chikwata cheZimbabwe checricket chemaLady Chevrons mumutambo wekutanga wezuva rimwe nePakistan. Uyu ndiwo mutambo weZimbabwe wekutanga kubva muna Chivabvu 2019 uyezve wekutanga pakati pePakistan neZimbabwe mucricket yevanhukadzi. Zimbabwe yaunganidza vatambi vayo vane mukurumbira vanoti Modesta Mpachikwa, Pelagia Mujaji, Precious Marange, Tasmia Granger, Ashley Ndiraya, nevamwe vakaita Sir Francis Chipare naKellis Ndlovu avo vari kutambira nyika kekutanga. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi iyo inosanganisira T20 iri kupera musi wa20 kukadzi. Pakistan neZimbabwe dziri kushandisa mitambo iyi kugadzirira makundano eICC World Cup Qualifiers 2019 ayo ari kuitwa muna Chikumi naChikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau dzemitambo, chikwata cheTampa Bay Buccaneers ndicho chakakunda nezuro mumafinari yemutambo weAmerican Football kana kuti Super Bowl 55. Tampa Bay Buccaneers yakakunda Kansas City Chiefs 31-9 muRaymond James Stadium kutamba kuFlorida. Mutambi ane mukurumbira Tom Brady akatungamira Tampa Bay Buccaneers akapinda munhorondo yekusimudza mukombe weLombardi Trophy kanosvika kanomwe kutodarika zvikwata zvose zviri muNational Football League. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi vofa nechirwere cheCOVID-19 apo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi woramba huchiderera. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti kuda kumanikidza hurumende kuti ipe gwara panhomba yeCOVID-19 haisi nyaya yechimbi chimbi. Dare reSenate muAmerica rotarisirwa kutanga mangwana kutonga nyaya iri kupomerwa vaimbo vamutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti vakatyora bumbiro remitemo yekuburikidza nekupesvedzera kwavakaita mhirizhonga. PSL inoti yave kuda kuti mitambo yenhabvu itange ichitambirwa muzvikwata zvidiki mumaguta akasiyana-siyana. tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanasi ive nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha dzitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 18 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
with this particular mutation, unfortunately there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni leCOVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi weOxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo legciwane olutsha osoluqhamuke kulelo lizwe.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyitholi ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senza ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayena.
Izifundi zemakolijini sezisole kakhulu amakoliji ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-internet. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcwethi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcitshi zempilakahle zisithi lokhu kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Sebefika kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,552 abantu asebetholakale bele coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu, 1,326 asebeke balaliswa yilumkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezifika phose amachumi amathathu, 28,551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu, 106.2 million, ababanjwe igcikwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Elemelika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele. Sebekuzigidi pho sezingamashumi amabili lamathathu, 27.7 million yabulala abafika phose ingxenye yesigidi, 463,483. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi weOxford AstraZeneca obusuthengwe yilelo lizwe awusebenzi kuhlobo lwe-coronavirus olutsha oluhlasele iSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukukhokela inhlelo zesifundo zokuhlatshwa kwamajekiseni avikela imikhuhlane eyunivesithi yeWitwatersrand eJohannesburg, usikhwicha mfundo Shabermadi uthi impumela yocwaningo abalwenzileyo iveza ukuthi umuthi weOxford AstraZeneca vaccine abebewuthenge e-India ngeviki ephelileyo awunamandla phezu kohlobo lwe-coronavirus esitholakala kwele South Africa. Uthi bathole ukuthi amandla alo muthi ayisilinganiso sowangama-22% ekhulwini, 22%, kusitsho ukuthi uyakhulelwa yi-501Y V2 variant etholakala kwele South Africa lakwamanye amazwe ambalwa.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Uhlobo lwegciwane elitha leli lilokuthile okungekho emuthini owawulungiselwe ukulwisa igciwane lakuqala.
That particular spike protein means that it might well be less effective in terms of neutralizing the activity of the virus.
Uhulumende uthi impumela lolucwaningo iphume evele esethengile umuthi we-Oxford AstraZeneca vaccine. Lolu hlupho seludale ukuthi uhulumende amise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni alo muthi obekhangelelwe ukuthi kuqale kungensuku zatshwala. Sekube kwatholakala futhi ukuthi umuthi lo awufuzanga kuphele inyanga kamabasa ungasetshenziswanga. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi sebelindele ukuthi ingcitshi zezempilakahle zibaphe umhlahlandlela.
First thing we want is our scientists must tell us, what do we do with AstraZeneca and how quickly can we...
Sifuna basitshele ukuthi siza kwenze njani ngesigidi samajekiseni alo muthi esawathengayo.
The plan is to find out from scientists how to deal with it going forward.
UMnumzana Mathi uthi basacubungula ukuthi kambe umuthi bangawusebenzisa unjalo yini njengoba ulawo amandlanyana ukuvikela ukugula okudlulisa amalawulo lokufa kwalabo asebehlaselwe i-coronavirus. Enye ingcitshi kwezempilakahle unkosikazi Glenda Gray uthi indaba ezimnandi ukuthi usukhona omunye umuthi okhombisa ukuthi ulamandla ekuliseni igciwane le-501YV2 leli.
The J&J A26 vaccine protects against severe disease and hospitalization and death.
Sesithole ukuthi ivaccine yenkampani ye-Johnson and Johnson, i-JNJ-AD26, ilamandla okulwisa igciwane le-501Y.V2 elitholakala kwele-South Africa
from the AD26 J&J vaccine.
Lezi ndaba sezemukele ngendlela ezijineyo izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa. Ngemva kokuba uMongameli Ramaphosa azise ukuthi labo abazukuthiwa phandle nxa sokuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-coronavirus. Abanye bakhala ngokuthi kungenzeka kutholakala nzima kwalomuthi kwenze kube nzima ukuthi labo njengezalwane zakwamanye amazwe bawuthole lula njengokwazisa kukaRamaphosa. Abanye njalo bathi kumiswa uhlelo lokuhlatshwa lokhu kuzafaka impilo zabo engozini njengoba iSouth Africa iyiyo ehlaselweyo okwedlula wonke amazwe kuzwekazi le-Afrika. Kodwa kabanye ababalisa unkosazana Catherine Moyo bathi lezo zindaba ezihlupha abafunayo lowo muthi hatshi bona.
Ifike ibizo ngibaleleyo vaccine, mina I don't remember ngi-applyele i-vaccine. Isikile ifikele abantu ebantwini baya bayifunile. Mina as long as ngizobe ngi-sanitizer, ngizifakele imaski yami, ukuthi bona bathini ngama-vaccine angeni ndawo, azange ngibize vaccine mina. Isithunywa sami siyasivuma ukuthi ngifake i-vaccine.
Kusenjalo ingcitshi izixwayisa ngelithi sekungenzeka kube neminye imihlobo ye-coronavirus evungulukayo okuzaqhubeka kusenza kube nzima ukuthi imithi yokuyivikela esikhona isebenze. Melesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokutholiswa kwazo amanzi iCouncil yaleli dolobho elokhu iqhubeka ngohlelo lwayo lokwabela amanzi ngemva kwensuku eziningi. Lanxa izulu liqhubeka lisina, osekulakho ukugcwalisa amadamu anathisa idolobho leli. U-Anastasia Ndlovu osethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izakhamizi zakoBulawayo sezilomnyaka zibhekane lodubo lwamanzi olulokhe luqhubeka izulu lisina kuhle lonyaka osekuchiye zimangele ukuba uhlupho selungaphi. Isakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nomqhele Gumede ngomunye wabamangaliswa yikwenza kukamanisipala.
Ngibhekane lodubo lwamanzi, amanzi siyawathenga kodwa kube sekusiyabuya amaphepha esithi wafuna 600. Thina lokho esiwagcine mid-February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-ibheji likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akasazwisisi okwenzakalayo manje.
Kunosizi ukuthi ngakhuluma ngokuthi bani kuleso sibanga kodwa kabasitsheli okucacayo ukuthi uhlupho kuyini ngoba lonyaka izulu linile. Besikhangelele ukuthi njengoba izulu linile labo bazakubona ukuthi abazali bababekezelela
Ukhansela wePhumula uNkosikazi Sikhululekile Moyo ongumgcini sihlalo weFuture Water Action Committee uthe sebeguqula uhlelo lokwabela abantu amanzi.
Sikuhlelo lokuthi sesiqalisa ukuthi sesibisela kuhlelo lwe 144 hours oluqale namhlanje. Kusho ukuthi abantu baba kusisise ngoba ngemva kwalezi nsuku besiqalisa ukuthi abantu baqede iviki kumbe kube yi 10 days bengelamanzi. So yikho ke kulushupho olukhulu kodwa khathesi ngendlela yokuthi amaphampi ethu lawo asincedisa ukuphampa amanzi. Aseqalisile ukusebenza eflosses. So khathesi sesiphumpa amanzi amaningi. So siyaqalisa ngokuthi sithesta amaphampi ethu ukuthi wonke amalokuthi siwanike ama 144 schedule. Kube sokusithi kusiyafika mhlaka 15 siyabe sesiku-72. Kusiyaphela inyanga kaFebruwari sebe sesingu-48 hours. Kuqalisa uMashi sikhangelele ukuthi at least sebe sesithola 24 hours.
UBulawayo ubhekane lodubo lokugavunyelwa amanzi kumnyaka ka-2020 kulandela ukoma okuthethe phose iminyaka emithathu okubangele ukuba amadamu atholisa idolobho awome. Kulandela ukuna kwezulu lonyaka, uZulu ubekhangelele ukuba athole amanzi malanga onke kodwa kwehlule kulandela ukungasebenzi kahle kwemitshina ebilungiswa edonsa amanzi osekubangele ukuba idolobho liqhubeke ligavunela uZulu amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitshini sezisole kakhulu amakolitshi ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-internet ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izikolo kwele Zimbabwe ezivalisa amakolishi zivalwe nyakenye ngombimbitho ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 okwenza ukuba ilizwe libe phansi kweziqondiso ze-lockdown. Izikolo eziningi zigcine zibanjwa ngamandla ukuqhuba izifundo zisebenzisa indlela zakulezi nsuku ezigoqela ukufunda ebulenjini be-intanethi, kodwa amakolishi amaningi kawangenelisi ukuba asebenzise indlela lezi kakuhle. Kuthi yego yaqhubeka ephezulu kuna bengafundi malanga onke. Utafaza Tandiwa isifundi sekolishini ye-Christian College of Southern Africa KOSA uthe bathole nzima ezifundweni zebulenjini ngoba nendleko yokuthenga amagagasi edata layo ibiza.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senza ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayenze. Sesikhangela ukuthi ngesikhathi lese-COVID kunzima kakhulu ukuthi sikwanise ukuyadinga imali phandle la. So besicela ukuthi uhulumende nxa engakwanisa sincede.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union Zinaso umnumzana Dapiwa Chirika yena okhala ngendlela amakolishi asebenzisa ngayo i-internet.
Well, it is undeniable that online learning is the future and we must embrace the tech revolution. We must never compromise the right to learning in the name of
me. Loba nje kufuze sifunde ebulenjini be-internet akumelanga siphambanise ilungelo lokufunda sifuna ukuphumelela kwamanga. Uhulumende kumele abone ukuba uyanikeza izifundi uncedo lokuba zenelise ukufunda ebulenjini.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Ngqobizida Mlambo ukhuthaze uhulumende ukuba alungisize udaba lolu.
The price of data in Zimbabwe is too exorbitant, as we all know, and far from the reach of many poor students. And when I talk about poor students, I'm talking about those students who come from working class families these days anyway.
Indleko yemali yokufunda ebulenjini eZimbabwe iningi kakhulu, kayeneliswa ngabantwana babayanga abenelisi ukubhadala imali efunwa ngabo econet. Ukukhwezwa kwemali leyi kuphazamisa abantwana abangabayanga.
The ordinary student might need to have full access to the internet.
Inkokeli ezinaso ithi amakolishi afuna ukwenza imali ngesikhathi izifundo eziningi zisenkingeni yokuthola indlela ezingabasiza ukuphila ngesikhathi esinzima kangaka. Imizamo yokuthola imibono yamakolishi yehlule kodwa umsekeli kamholo University of Zimbabwe Phoma Fumo utshele iphindaba leStandard izolo ukuba izifundi kumele zise izikhalazo zazo emakolishini ngokubhala incwadi. UMafumo uqhubeke esithi ukufunda ekulenjini beinternet sekuncede kakhulu izifundi esithi nxa kulendubo ezikhona kazikasiwa kuye nabamanye amakolishi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umanji eHarare namhlanje walile ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumalunga amabili ebandla leMDC Alliance uJohana Mamombe loCecilia Chimbiri. Ababili laba babotshwe ngeviki edluleyo besethiswa icala lokweyisa amapholisa. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi leli licala elingamelanga ukuthi olidalileyo avalelwe esitokisini kumbe khona kuncitshwa imali yesibambiso ngoba umuntu ulakho ukuhlawuliswa nje imali ngamapholisa ifayini. Omunye obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba lamhlanje ngunkosikazi Priscilla Gagonye owake waba umphathintambo wezisebenzi kodwa sokuthiwe uzamiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. UGagonye wetheswa icala lenkohlakalo ngoba ethiwa wayethengisela abantu izitanda zokwakha izindlu okungekho emthetheni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukubotshwa kukaPetronella Gagonye owayengummeli wephalamenti eGoromonzi ukhombisa vele ukuthi omongameli bezanu babevele beyizigelegele. Akungapheli futhi lokho. Mana ngisho ukuthi akutshengiseli isifiso sikahulumende uwezanu wakhathesi sokunanza umthetho kumbe ukuvalela izigebenga ezilwisayo. Hatshi, mina ngibona ngathi umzana Mnangagwa uqonde khona ukuqunta bonke ababesekela umunye Robert Mugabe ngaphambi kokhetho luka 2023.
Yena uGagonye umbona engumuntu onjani? Engabe ngumuntu obemele vele abotshwe na kumbe usenindwa nje udaka?
Umama uGagonye wayevele emele iconstituency lapho engakhe khona. Evele engumuntu lwana owaziwayo ngokuhluphana labasekeli beMDC, ethatha amapulazi amakhiwa ngeganyavu lokunika abasekeli bakhe indawo zokuhlala ezingekho emthethweni. Ngisacabanga ngomunye umnyaka ethathelwa izimpahla lemota yephalamenti ngenxa yezikweleti. Kuthiwa khona imota yephalamenti wahle wathi eyinikwa wahle wabhalisa ngebizo likayise. Hayi, umama lo wayevele ethanda ubhuqu lomsindo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belegciwane lecoronavirus elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngesikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane.
Abasekeli beqembu lomdlalo webhola laseMelika eleTampa Bay Buccaneers lokhu libejabulela ukuba zintshantshu zalonyaka kwaleli qembu esigabeni saphezulu eseNational Football League emncintisweni walonyaka omkhulu walomdlalo weSuper Bowl odlalelwe esigabeni seFlorida izolo ntambama. Leli qembu belilala lentshantshu zanyakenye okuliqembu leKansas City Chiefs elinqotshwe nge-31-9. Ingcwethi zezempilakahle zakwele Melika ezohlangothi lwe-US Centers for Disease Control and Prevention zibika ukubana kulobufakazi obuveza ukuba umhlobo we-coronavirus ovelela kwele Bhilithani uthelelwana lula njalo umemetheka ngesiqubu esikhulu kwele Melika ukwedlula uhlobo lwanyakinye lwaleli gciwane. Inani labantu abayithekelela esihlengeni saseZanzibar esiphansi kombuso weTanzania ezwekazi leAfrika libikwa liqansa lanxa inani labo abanjwa yiCOVID-19 kulelo lizwe lalo lisidla ubhedu liqansa.
UZulu ukhonona ngembadalo ephezulu eyokuthola isithupha esiqondileyo ngemva kokuhlolwa igciwane le-coronavirus. Lokhu sokudale ukuba iningi ligcine lithenga izithupha ezingaqondanga okugcina kubangenisa engozini yokujeziswa ngabomthetho. I-commission ekhangela ngenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isaphenya inhlanganiso ezibikwa kuyizo ezipha incwadi ezingaqondanga eze-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isithupha esiqondileyo kundawo ezivunyelweyo nguhulumende kubiza amadola eMelika angamachumi ayisithupha lanhlanu, i-$65, kuthi laba abathengisa lezi zithupha babiza amadola eMelika angamachumi amathathu. Unkosikazi Nosizo Ndlovu, umhlali wakobulawayo, uchaza ukuba kungani uZulu ekhetha izithupha ezingaqondanga eze-COVID-19.
Hlupho lukhona endibonayo ukuthi abantu beze begcine besiyathenga ama-certificate yokuthi lapho kumela kuye ithathwa khona ama-certificate adura. So nanxa ungabhadala 65 wena le umuntu omunye umuntu ekuchiphisela nge-$30 isibhethi uhambe umuntu nochiphileyo. Why vele igovernment ingayehlisi or vele ama-certificate lawo ukuthi umuntu ethathe for free?
Okusekelwa ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Indaba ebangela ukuthi abantu bathathe izithupha zomgonyati ezizotshenzi bahlelwe igciwane le-COVID-19 kuyikuthi kuyadula. Sikwazi ukuthi $60 imali eningi kakhulu nxa siyiqathanisa imali e-South Africa kumbe le mali yeZimbabwe i-RTGS. Asikatshelwa ukuthi vele imbangela yokuthi ifike ku-$60 kuya kuhlanganisweni kwamanye amazwe khona kuphansi. Sikatshelwa thina ukuthi why idula kangaka.
Ama-laboratories abika isipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa igciwane le-COVID-19 agoqela i-Closad Clinical Diagnostic Lab ese-Avondale eHarare le-Genau Pathology Laboratories layo eseHarare. Umnumzana Justin Moyo osebenza eGenau Pathology Laboratories ulandule lokhu esithi abantu abaphandle yibo abasebenzisa ibizo labo nxa besipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa iCOVID-19, hathi bona kumbe izisebenzi zabo.
No, these are people by the street corners, you know, from the dark alleys of our towns.
Laba ngabantu abasezitaladeni abazama ukuqilibezela kodwa ke abaphumeleli kulokho. Ayisibo bantu abasebenza lapha yithi. Ngikhuluma nje kulolunye udaba oluphenywayo ngabo abantu bezama ukusebenzisa ibizo lethu kodwa babanjiwe ngoba behlulelwe ngolunye uphawu lwethu olusenza sehlukane labanye esilufaka kuncwadi zethu. Ngalokho nithi laba bantu bacabanga ukuthi bangenza imali ngokusebenzisa amaphepha
ethu.
Udokotela Rogers Magigo ukhuluma ngengozi ekhona kumpila kahle kaZulu uma abantu beqhubeka bethatha izithupha ezingaqondanga.
Ungathola i-fake COVID certificate khonapho kasithi ulayo i-corona uzahamba kusukusela kulabo zabo uhlangana labo uhamba kuze kuye lalapho uzahlala khona uzabuthelela abanye umkhuhlane.
Isikhulumeli sekhomishini ephenya inkohlakalo elizweni, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, umnumzana John Makamure, wenqabe ukuthathwa ilizwi ngoba esithi lokhu besaphenya abantu laba abephula umthetho. Wagcizelela ngokuthi kodwa umathengisa isithupha kanye lomathenga bonke balecala uma bengabanjwa. Kusenjalo, ikomiti le ithole amabhokisi angamachumi amane alezinto zokuhlola igcikwane le-corona atshontshwe esibhedlela sempilo. Usikhicamfundo Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo wenqabe ukuphendula imibuzo mayelana lamabhokisi atshontshwa esibhedlela sempilo. Umnumzana Makamure uyalandisa.
The Zimbabwe Anti-Corruption Commission has recovered PPEs with
I-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isithole impahla zokuzivikela ezibiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lambili lengxenye United States 12,500. Ukuphenya okwenziweyo kuveze ukubana lezi mpahla ziyantshontshwa esibhedlela sasempilo njalo zazinikezwe inhlanganiso ye-UNICEF. Lapho abaphenyi bethu besahlolisisa lolu daba sekuseduze ukubanjwa kwabalecala. Sithole eminye imibiko ukubana impahla lezi zintshontshwa ezibhedlela zikahulumende zithengiswe emkambo omnyama.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-Inspector Beth Nikonyo Ncube uchaze ukuba izitsheziso zalabo abatholakala belezithupha ezingaqondanga ziphiwa lugatsha olubonwa ngokwahlulelwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amaningi akubandla lama Republicans edale le Senate kwele Melika kukhanya angasoze asekele ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump atholakale elecala lokutshotshozela udlakela. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idale le Senate kwele Melika likhangelwe ukuthi liza kuqala kusasa ukulungiselela ukuthonisa amacala etheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump okuthiwa watshotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress lasikuzibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Idale leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lwebiwa ngowamnqobayo umnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akunabufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edale le-Senate bazaqala ukukhuluma edale leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi ukhanya engani abakubandla lama-Republicans ngoba soze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Angazi ukuthi impumelelo yangkhona izaba njani njengoba nje kukhanya ukuthi ama-Democrats lama-Republicans ngabantu labana abalingqondo ezitshiyeneyo. Ama-Republicans bathi bona kaba kubona ukuthi uTrump uphambanise ngani and kusho ukuthi vele bona mhlobo wenhlanganiso yabo umuntu ophambanisileyo kibo kaphambanisanga bayavikelana njengoba nje sibona bevikele omunye ngale uGreen kuCongress. So asikhangelelanga lutho loba nje uTrump eza kuba nguye yedwa upresident welizwe le-America wake wayimpitshwa kabili kodwa impumela yangkhona yokuthi ama-Democrats kabasozi bekwanise uba lamavoti angu-60. Nxa bezathola abantu abazabavota labo from i-Republican Party bazaba bathathu kumbe babe bani. Eyinye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment liyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye esimnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangikubona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokho sama-Republicans nxa belokhu bemesaba nemiqhuqa uzaphuma nje kungela lutho kungela mpumela.
Umnumzana Busani Mbuso Mdini odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika uthi kaboni ama-Republicans esekela ukuthi uTrump atholakale elecala.
Ngibona ngani ama-lawyers ka-Trump lama-Republican wona azozama ukuthi bethi khona khona lokhu Trump saphuma esigodlweni engasengu-president lokhu ukuthi abemimpeache soku-unconstitutional. Kodwa ngibona ngani le asonto emqotho ngoba siyezwa abantu abafundileyo kwezomthetho bathi akulaqiniso lokho abawukhulumayo. Ama-Democrat ngibona wona azozama sibili ngobunzima babo ukuthi bevule izilonda bazozama ukuthi sibili belethe ilanga lika-January 6 libekhumbuze abantu okwenzakalayo ngoba kuyakhanya ukuthi ama-Republican amaningi asengani asekhohliwe kumbe sokukhona okukhona kumbe abanye sezisala khona ukuthi ama-constituents abo ayaba-attacker.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokho okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye abake bathoniswa kudale leli ngumnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 lo mnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. Ababili laba batholakala bengelamacala. Ngimbele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Le
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz ku shortwave. Singakehlukani besikhangele inhloko zendaba. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu iJackson ye-coronavirus kwele South Africa ngemva kokuba sokuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo lwegciwane osoluqhamuke kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje livalelisayo nguChris Dande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.